Good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Wednesday, February 5th, 2020. And this is Live Talk. I am Kip Stube.
And I'm Marvelous Mplanga Nyahuye.
Tonight on the Diaspora Forum, we are talking about issues faced by Zimbabweans living outside the country.
And to join this discussion, please phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you right back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 millimeter frequency and on the 4930 and 15460 kilohertz shortwave, Monday through Friday at 8 p.m.
And you can find us on the internet. For English, go to www.voazimbabwe.com. For Shona, go to www.voashona.com. And for Ndebele, www.voandebele.com.
If you have just joined us this evening on the Diaspora Forum, we are looking at issues faced by Zimbabweans living in various nations.
And the Department of Education in South Africa has advised all public schools not to deny access to education to undocumented foreign children residing in South Africa. The department says it has embarked on a campaign to inform schools to enroll children even if they do not have documents.
This follows complaints by the Center for Child Law that children of immigrants with no permits or passports are being turned away from some schools, despite a High Court order stating that denying education to such children is unlawful. Thousands of children of Zimbabweans living in South Africa fall in this category.
And in Botswana, the government has turned down a request from about 60 Zimbabwean refugees who had requested to remain in the neighboring country or be repatriated to a third nation. The remaining refugees say they fear persecution should they return home, but Botswana says it has ceased to recognize them as refugees since it is considered safe to return to Zimbabwe.
In other news, in Harare, the ruling ZANU-PF party has suspended some members of the party's youth league, who claimed yesterday that three top Zimbabwean businessmen, some of them allegedly linked to the presidium, were said to be engaged in shady deals that are devastating the local economy.
The party suspended Youth League Deputy Secretary Louis Matutu and Political Commissar Godfrey Senengamo, together with Pupurai Togarepi, accusing them of violating the party's rules and regulations by making public statements denouncing Green Fuel Private Limited Director Billy Rottenberg, Kudata Gwirei of Sakunda Holdings, and Tafazwa Musarara, the chairperson of the Grain Millers Association of Zimbabwe, alleging bleeding the country's economy.
Lastly, but not least, in America, U.S. President Donald Trump delivered his State of the Nation address yesterday, in which he laid down his achievements following his election in 2016. His impeachment trial comes to an end today with what is widely expected to be the president's acquittal on charges of abuse of power and obstruction of justice of the Congress. So let's listen to what Mr. Trump said yesterday when he addressed Congress.
If we hadn't reversed the failed economic policies of the previous administration, the world would not now be witnessing this great economic success. Under the last administration, more than 10 million people were added to the food stamp rolls. Under my administration, 7 million Americans have come off food stamps and 10 million people have been lifted off of welfare. We are supporting the hopes of Cubans, Nicaraguans, and Venezuelans to restore democracy. The United States is leading a 59-nation diplomatic coalition against the socialist dictator of Venezuela, Nicolas Maduro. Maduro is an illegitimate ruler, a tyrant who brutalizes his people. But Maduro's grip on tyranny will be smashed and broken. Here this evening is a very brave man who carries with him the hopes, dreams, and aspirations of all Venezuelans. Joining us in the gallery is the true and legitimate president of Venezuela, Juan Guaido. Mr. President, please take this message back to your family. Thank you, Mr. President. Great honor. Thank you very much.
We were hearing the President of the United States, Donald Trump, addressing last night at his State of the Union address, Gibbs.
Yeah, look, I got to go to Donald Trump, I got to go to Congress. Kuluma laba congressman setulu mbiko wako kakatekile wakulu. Mbiko we State of the Nation address. Sui ngeno kulunye njalo utaba kuna manje. Utaba lolo ngulukuti kuna ngaleke wale South Africa kungani kuyahlupa upasibili. So kanya ngazani abantwana abanengi. Bangani baqotshwe ezikolo ikakhulu abazali nxa bengela maphepha aqondileyo. So ke siyabona ukuthi ngazani kulohlupho olunye olumangalisayo khona ngale. So ke umthethwandaba wethula isinqumo sokuthi hayi kukhanya ngazani kuyahlupha khona ukuthi abantwana bengayo esikolo akukho emthethweni. So nxa ukuthi abazali bangekho bangala maphepha aqondileyo kumele ukuthi abantwana baye esikolo. Kuzobuya kwele Botswana ke kukhanya ngazani uhulumente wakhona ngale uthi kasayamukeli ukuthi kube lezi phepheli ezivela kwale Zimbabwe. Kodwa ke kulezi phepheli ezifika amathumi ayisithupha abezifuna ukuthi ke ziye kwamanye amazwe kodwa ilizwe leBotswana ngani kalikuvumi khonokho. So sifuna ukuzwa ngani ukuthi lithini ngendaba lezi ikakhulu khonokho kwenzakala eBotswana lokwenzakala kwele South Africa khonokho kudiaspora forum kunjalo marvelous.
Aiwa kuneyawo vachangobva kupinda muchirongwa chedu tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu chediaspora forum apo nhasi tiri kutarisa isu zviri kuitika kunyika dzakasiyana siyana kuzvizvarwa zvezimbabwe zviri munyika dzakadai seSouth Africa uko nhasi taona isu hurumende yemo Department of Education kana kuti bazi redzidzo richiti iro vana vanofanira kubvumidzwa kuenda kuzvikoro kunyangwe vasina magwaro akakwana kana aya tinoti mapepa kuti ivo mutemo wemo wakaturwa nedare ndiwo kuti vana vese vari muSouth Africa zvisina basa nekuti mwana ane garo gwaro rekugara imomo here kana kuti kwete anofanira kunge achibvumidzwa kuenda kuchikoro. Atitarisa zvakare kuBotswana taona isu hurumende yemo ichiti iyo kune vamwe vapoteri vanga varimo pari zvino vari kukumbira vari kudhukwe kempa kuti vawanikwe vachiendeswa kune imwe nzvimbo kana kuti imwe nyika vari kuti ivo kwete vagara vangavadzoserwe kuZimbabwe sezvo vari kuti vagarisa parefugee camp uyezve vari kuti kuZimbabwe pari zvino zvinhu zvagadzikana. Tinoona zvakare kuChina pari zvino variko vagari veZimbabwe variko vari kuchema-chema nenyaya yecoronavirus. Saka kana muri kuChina pindai muchititaure ipo pano. Vari kuBritain womopindawo muchitiudzawo nenyaya yeBrexit. Vari muno muAmerica pindaiwo mutaurowo kuti muri kuona sei nyaya yeimpeachment iri kuitika iyi uyezve nenyaya yeState of the Union yatakaona mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vachitsura nezuro. Saka ndo zvimwe zvatange tiri kukurukura ipo pano. Munoziva zvekuita kana muri kuda kupinda muchirongwa ibvai mawanikwa imi muchinyora nhamba dzenyu towanikwa tichikufonerai. Asi regai timbodzokera tinzwe zvanga zviri kuitika kuBotswana apo vamwe vanga vari muupoteri kunyika iyo yeBotswana vari kuchema-chema vachiti ivo dai Botswana yawanikwa ichivaendesa kune dzimwe nyika kwete kuti ivadzorere kuZimbabwe. Let's go to our Botswana tape one.
Kana ili vorondara niti vanhu vanofanira kuti vapiwe mukana kuti vavazvitaurire zvavo pachezva. Iyo government kana ine nhingi ine strategy yokuti yakuda kuti vanhu vese vadzosere unofanira kuisa deadline kana kuisa zuva kana makore asara kuti vanhu vanenge vari pano kuBotswana because this program I see a deportation program, you're voluntary. So you cannot force people to go back home. Zinzi political system yekutungamira nyika isati yachinja. Ichiri system one yaishandiswa naMugabe kwangochinja zita chete kuti president aiswa ndevezanu havanhingi but hapana chachinja.
Apo tiri kunzwa isu kubva kune zvimwe zvizvarwa zvezimbabwe zviri muBotswana zviri kuchema-chema vachiti ivo havasi kufara nenyaya yekuti hurumende yemunyika uyu iri kuti vadzokere kumusha. Regai tinzwe kubva kune sangano rinorwira kodzero dzevanhu vadewa mavhinga vachitaura ivo kuti ichokwadi kuti kodzero dzeavo vari muupoteri kuBotswana dzingange dziri kutyorwa sezvo sangano reUnited Nations richikokera kuti kana munhu aenda achino tsvaga upoteri anofanira kuchengetwa munyika iyoyo. Let's go to our tape 2 in Botswana.
Zviri kuitwa nenyika yeBotswana hazvisi pamutemo wenyika dzepasi rose kudzosera zvine chisimba zvizvarwa zveZimbabwe vari kutsvaka upoteri munyika yeBotswana vachitaura kuti vanotyira upenyu hwavo kana vakadzoserwa kuZimbabwe. Pasi pemitemo yeUnited Nations yeva poteri zvinonzi kana vanhu vachitiza vachitsvaka upoteri havafanire kudzoserwa kunyika yavakatiza zvine chisimba. Kana hurumende yeBotswana ichinge yakundikana inofanira kuti ikumbire sangano reUnited Nations High Commissioner for Refugees kuti vabatsire vanhu vakwanise kuendeswa kune dzimwe nyika dzakachengeteka dzisiri kwavakatiza kuZimbabwe. Ndo matanho anofanira kuti atorwe neBotswana iwayo, kwete kumanikidza vana veZimbabwe vapotere vari muBotswana kuti vadzokere nechisimba kuZimbabwe.
Aiwa, apo tiri kunzwa isu kubva kuna vadewa mavhinga vanoshanda ivo nesangano rinorwira kodzero dzevanhu vachitaura ivo kuti zviri kuitwa muBotswana izvi hazvisi pamutemo. Saka munoziva zvekuita kuti kana muri kuda kupinda muchirongwa, ibvai manyora nhamba dzenyu, makaisa zvakare macode numbers enyu kuitira kuti tikufonerei. Tiri kuona pana Nope Hilton ari kuti tiri kukuonai live from Chilambongwe in Zambia border to DRC. Victor Samangura, I'm watching you live. I'm here in Pretoria. Fraser Cheeks, Nathan, NR, I'm rewarding you. I'm Manisha Maripano. You are loud and clear. I'm watching you live from Intelligence Bureau in South Africa. Talent Hillary Chikwana, and Tripo, Panopa Cape Town. Adala Wegonye, we are watching you here in Cape Town. Adala Wegonye, this is marvelous. Thanks for standing and providing good news the Zimbabwe on the Zimbabwean community. God bless you. Namo Chiware arikuti I'm watching you from Botswana. Adala Vegonyeti varikuti coronavirus tirikuitya. Nekuti virus iri kunzi yatekeshera pasi rose asi yakatangira muChina. Trust Chipanga arikuti good evening team VOA Joburg. Well done. Keep it up. I'm watching you from Botswana. You are loud and clear. Tinotenda kana tiri loud and clear kwamuri ikoko. Linus arikuti I'm watching you from Cape Town. Itai Madondo anzi watching you live and clear. Ndiri kuno kubaira kuMozambique munava Matope. Saka please itai muchiwane kwa imi mchinyora namba zenyu, makaisa makode namba zenyu, mchituudza kuti kwamuri ikoko, kwamuri kushava, kwakamira sei, mungave muri kuBotswana, ku South Africa, ku China, muno mu America, ku England, ku New Zealand, nekwese kwese, wani kwa imi mchinyora namba zenyu kuitira kuti tikufonerei Gibbs.
Ye, lapa ke slompo umpo mako skosana uti ya lami nkona kona patube sewa wankulige mpo lapo kona umsundu uzwa ndlovu lo Jeff Maswani sefati lapo papo kere kona hapa kuzubuka utavisani ngumbe uti njane msaka zweni siapila kakulu lo vichini ya makrebo lawa spingile kakulu kunjani vichini lapo kona kuna hapo swane nilidada uti lami nkona tandazani moyo uti ngibugele lami ngikwele South Africa kuzobuya ke utandazani moyo la uti kunjani baba tube. Ye so ke lamhla ke udaba lwethu esingalo sikhuluma kakhulu ngokuthi konoko kwenzakala kwele South Africa sizokuthiwa ke uhulumende kuna ngale ube vimba abantwana ukuthi bangayi ezikolo abantwana babantu abadabuka emazweni atshiyeneyo. Lapha sikhuluma langabantwana abadabuka kwele Zimbabwe abantu abazali abangalamaphepha aqondileyo kuzobuya kona ngale ke kwele Botswana sizwile ukuthi kuyahlupha lako abantu abayiziphepheli abafisa ukuthi babiselwe kwele Zimbabwe bafuna ukuthi bahanjiswe kwezinye indawo lezi ezikhulunywayo njengelizwe lakho abalifuna ukuthi bakuhambise khona ngale kodwa-ke kukhanya ngazani ilizwe leBotswana lingani lidonsela katshana lisithi abantu abavela kwele Zimbabwe libaboni njengabantu abafuna ukuthi babe yiziphepheli kuzobuya-ke uGift Malusubeng uthi ngikhona lami ngonapapa wadube lo Patricia Spanda uthi ya sabona mfokadube uthi ngibukele ngisemzansi kunjani emzansi khona ngapho singazi ukuthi unjani thina siphilile sibili kakhulu marvelous
aiwa kune avo vachangobva kupinda muchirongwa toda kunzwa kwamuri kuti kwamuri ikoko kwamuri kushava kwakamira sei asi ndiri kunzwa kuti nyakola wedu wekutanga regai tiende kuna kola halo kola
Hello, Murade.
I watched what it took on an annuity as Remurkupi.
This is Mor Morris Marari.
At our writings from Coma Morris Macadico Mararo.
Ah, Marare, it's good for Squaniqua, Maria, as good thing, on moto.
Sakamurkuita say, Manji, Machinja, Eresha Makuchika can out to shook fambasi.
Wachinji watochinja wakutamba ne rice ne maspageti ndozi warukutamba na zine chingwa. Haupa wasikuwa niwa wakawona marai ni wanikuwa ina warukutia ma 7 years.
Uruku tengeka ere ufu yu anjazi?
Haa usiku tengeka kukwe 7 years yake kutiwane kesi kumbenge yu nungo chipi wapangu makoi ni kuzodaku mabatani za kutitie mapepa uzodaku no tenga US racha haa. Murinenge itofani nzara saka wachinja watongo manjira kuraisi kwa.
Apa muri kuita mabasa api uyezve muri yakakura sei?
Muri tiri 4.
Saka muri kuzvibona here pakurarama apa muri kubata mabasa api?
Tungetoizve maguma mazano kada kumira chinhu chimwe chete unoraya muri nenzara saka unoyi kubasa kwanovaisenzwa kana waita mukana wokumboita kuti mwe timadhiri kutokuwedzerwa mari ndokuti pamwe utombokunde. Pamira nechinhu chimwe chete hazisi kufamba.
Saka dai maiwana mukana wokutaura nehurumende maiti chii?
Ndaingovakurudzira kuti dai vamboita kuti varombo vambofare nekuti nguva yareba vanhu vachingochema dai vambonzwa zvichemo zvedu.
Taona zvakare nhasi bato rezanupf richitaura iro kuti rambomisa basa vechidiki vaye vatakaona nezuro vachitaura panyaya dzeuori vamatutu nemumwe wavo vatsendengamo munoona seizvi?
Pandirwadza zvisingaiti nekuti ndandikutotemba navakomana ivavo kuti vagona kutaura chokwadi chavo but chokwadi chavo chabva chavaputsira pasi ndinavo zvinorwadza tichida vanhu vakaita seivavo kuti zvavanenge vataura because ndo Zimbabwe ino yakabatwa nevechidiki manje vechidiki vacho vakabuda pachena vachitaura zviri kuitika varobva vaputsirwa pasi pandirwadza zvisingaite.
Aiwa mashoko makukutu tinokutendai chaizvo muve nezuva rakanaka kwamuri ikoko.
Zvakanaka itete.
Bye-bye. Gibbs, we have a caller there. He's calling in actually from Harare. So he's saying that the biggest problem in Harare right now is the lack of millimeal. He says people have now resorted to eating rice and spaghetti, those that can afford it. But then I asked him, I said, oh, you know, breaking news coming in. Is that the ZANU-PF youths who yesterday were talking about corruption were today suspended for a year from ZANU-PF. So he said he's actually very upset because he wanted those youth to continue having these exposés because he said the youth are the only people that can bring the country forward. So he's saying he's really not very happy with what happened today because he was expecting the youth to come up with more exposés.
Ye kunjalo ke siyaqhubeka ke ngodaba lwethu lamhlanje lapho esikhangela khona indaba ezijeneyo olunye phela udaba lingakhohlwa sikhuluma ngakhona okwenzakala kule South Africa okukhanya ngazani kuyahlupha sibili ukuthi abantu abangalamaphepha aqondileyo bahambisa abantwana babo esikolo so ke kodwa uhulumente wakwale South Africa ukuthi lokho akuvunyelwa kuzobuya kwele Botswana khona ngale kukhanya ngazani kuyahlupha ukuthi ube yisiphephelo okwensuku lo nyaka so kukhanya ngazani ilizwe leBotswana lithi aliboni kusiba leziphepheni ezivela kwale Zimbabwe so ngokuya kwabo bathi eZimbabwe sokungani sokulungile so ke ngizwa kuthazi lo mama uCaroline Moyo ecingweni mama Caroline Moyo kunjani ye siyaphila kunjani khona pheGoli
eGoli kuyashisa nje
Yes, temba lokuti sile temba lokuti kuzalunga. Handi isikhathi sangkhona ukuthi kuchize mama.
Hayi isikhathi sangkhona.
Yeah, akutsho lapha sizwa kuthiwa nqa umuntu engena maphepha aqondileyo khona ngapho ke kwele South Africa. Kayenelisi ukuthi ahambise abantwana esikolo. Kuhamba njani?
Engakutsho ukuthi ngeke ngabona nje abambalwa. Ukuthi uyakwazi ukuthi thina sisuka sithathe i-advantage singabantu. Ilizwe le-South Africa lisivumele ukuthi singene kwele-South Africa ngithi. So bese sithatha i-advantage plus lokwenzakala ekhaya ukuthi kungikhona vele uthola kungalandlela yokuthi ungathathisa abantwana izincwadi. Bese sifuna ukuthi vele besingenisa abantwana ezikolweni bengalabo omazisi babo. So engikubonayo ukuthi kona abantu abaningi bese beyenza ama-fake ezincwadi ke wabona. So konke abantu umuntu abengakunanzelela ukuthi khona nxa ehambisa umntana wakhe ngencwadi yona leyana, nxa umntwana esepasile sokuzamhlupha futhi kusasa esefuna ukuthi alungise phela amabizo akhe aweqiniso uyabo.
So abantu bacina yibo abawonayo yiko kutsho lapho.
Ya, labana abazali babawonayo. But sometimes nakhona futhi mbe ngithi njoba ilizwe leZimbabwe linjana kungitshele nginje maybe ngisukela abantwana 5 ngingalancwadi zabo and then kuyakwenzakalani behlale kuphela endlini. Kodwa kusubona kule ndawo yokuthi uthiwa khona hayi uyamthathisa zona lezi ncwadi zobukopololo ungayekela. Uyamthathisa ukuthi sithi umntwana ahambe esikolo kodwa akulunganga lakho. Kuyabe kungcono ukuthi kongkhona umenzela incwadi sibilize iqiniso ekhaya.
So singathi-ke nxa ukhangela khona ngapho khanya baningi kanganani abantu abalaa ncwadi esiqondileyo ezokuthi abantwana bagcina bengayo esikolo?
Baningi. Baningi sibili kakhulu hayi kancane ngoba uyakwazi ukuthi baningi ngoba ungakhangela lithe njengami nginje angithi le 40 years namhlanje uthola ukuthi kongkhona vele angizange ngaba lazo ezincwadi njengoba uyakwazi ukuthi kwaba lesikhathi lesane seguground abantu abaningi babengathathiswa izincwadi abadala abashona uke wabona. So bese kusenzakala ukuthi sengivuyile la angilazi incwadi futhi abantwana labo kabalazo vele angeke bebealazo
kuhle kuhluphe vele ye ye
kuhle kuhluphe vele kuqaliseni kwampana ngesikhathi vele sonsiyana uyabo. Kanti laba abazali ngoba kumanje athi sithi uyakomsitheli bekutshela ukuthi buya lo mamakho awulayi umama kuthiwe buya lo gogo hawu ugogo nizamthatha aphi umama nzithi kangilayi owabulawa ngegugurawundi khatshana khona le then uyabona into yakhona vele ihlisukele khona le vele iyilokhu zeni iyi-case like.
Ye, yeah, bamba konapo mamoyo, unaika chano, bambe, stay on the line, we are going to come back to you. So what Caroline Moyo is saying here is that, you know, there are serious problems that Zimbabwe are facing in South Africa. She says, you know, in some cases it starts with the parents. Sometimes some parents manufacture documents. But in some other cases, it's a question of, you know, parents not having the proper documents from home because of the Kukurawundi atrocities. You know, what used to happen was, you know, the Kukurawundi guys would go to a village, kill people here and there, and then the parents won't be available to take birth certificates for kids. So this becomes a very serious problem for some people.
Arigatende kuna kola wedu. Hello, kola. Ai, wataka simba. Tukutawara nanu yeje mrikupi.
Ah, zikataura mwazita yuzi wa mwazita yuzi wa mwazita yuzi wa mwazita yuzi.
Oh, ai wana, si tukufara tembozu wa kutoko lendu, kukwa kamira si?
Sindiku idade ndata nyaya wako mwana zingwa.
Taura enyi?
Wako mwana wafaba nyongo nya ya iti. Dopa kwa washika ipapa, saka wamba kama mapati, esu zungu, zvakagumbuka kuti vakuda kutifungira hakuna vakomana ivavo vangati vabvizi vasati vaenda kuri emararamiro ari kuita ivavo
aiwa mashoko makukutu nhamba dzavo dzabva dzakatika baba ava siregei tiverenge zviri kuzvamuri kutaura ipo pano pafacebook page yedu melina yevoa shona melina boniyo ari kuti zvahanzi zvinhu zvakaoma kunotetema vhi give more no miss ngapasari ari kuti watching you clearly in South Africa kuJohannesburg. Masi Musariri ari kuti last year November High Court yakati hakuna mwana anorambidzwa kuenda kuchikoro nenyaya yemapepa ari kutaura ivo kuti kuSouth Africa saka ndo zvimwe zvatiri kutaura nezvazvo. Christian Chibekwesha anzi I'm watching you, I'm here in Zambia. Uyai pachirongwa tinzwe kuti kuZambia uku kwakamira sei. Masi Masiriri anzi taiti ngavasiye huori Shani Shami anzi dzenguva ino aiwa nemiwo dzenguva ino chokwadi Medith Makondo ari kuti tiri kukuona indiri kuno kuDeep Kloof muSouth Africa bvati ndibatei pafoni masi ari kuti makadiiko sisimavhi aiwa ini kuno ndiri wadi zvangu hamene kwamuri ikoko Easy Chireka ari kuti I'm watching you, I'm here in New Zealand. We are getting you loud and clear. Thank you very much. So we want to hear how things are in New Zealand. Muri kutarisanawo nezvipi nekuti tinoziva kuti zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunzvimbo dzakasiyana siyana zvinowanikwa zvichitarisana nematambudziko kana zvamuri kuitawo zvakanaka nekuti asi matambudziko chete atinoda kutaura ipo pano kana muine zvamuri kuita kwamuri ikoko muri kunze kwenyika zviri kufamba uyai pano titaurirane.
Yes, no baba Umsunduzwa Ndlovu uti baba Dube ngicela umfonele. Yes, yakufonela mfowethu sizazama ukuthi sikudinge khona ngapho. Kuzobuya ke uSteven Kumbutsi balaba uthi njani umsakazweni siyaphila kakhulu njalo lo Joram Nyati uthi njani umsakazi wami ngikubukele ngiseBotswana ngabalekela indlala komrikidwa. Yes, siyakwazi abanye bathezi babo komrikidwa. Kuzobuya ke uDias Ncube kaSidambe uthi salibonani baba Dube sibuyele njalo kunkosazana Moyo. Lapha sikhuluma ke ngoCaroline sikhuluma lo Caroline Moyo mamoyo lokhu sakhona ecingweni
ngikhona baba Dube.
Ye, nxa sukhangela ke mamoyo njengoba ukuthilo sibula ukuchaya lapho ukuthi abanye benu lihlutshwa ngokuthi livele alila incwadi ama-documents wona lawa afunakalayo kunangapho ke kwele South Africa manje kuyaphetha ngani njengoba ele South Africa liyabe lifuna ukuthi libone phela ukuthi hayi lapha ama-documents ame kanje kanje alisuze licine lixotshwa khona ngapho licine abantwana besala kwele South Africa.
Inkinga phela leyo uyakwazi ayinkinga yona leyo okungaukuthi khona kambe akunjele baba Dube njengoba khathesi kunje i-passport ngezwa angani sikubo-R4,000 kambe ungakhangela lapha e-South Africa i-passport ye-South Africa i-10 years yona le efana layona le esiyithathayo thina ngale i-R400 andi kodwa ngale i-R4,000 ngiyayithatha ngaphi mina i-R4,000 ngisehluleka nje lokuthi ngidle ngibhadale irenti okunye shwa uyakwazi ukuthi abakhokheli bethu kumbe ngithi ngangikwazi ukuthi ngingakubiza ngithi njani opresident bona balaba abaphethilizwe shwa kabacabangele abantu ababavotela anti bavotelwa anti bathi bavotelwa ningathi abavotelwa kanithi mina bathi bona bavotelwa ngabantu angithi
kunjani.
So nxa bavotelwa ngabantu yini abayenzela abantu ekhombisa ukuthi khona khona ngempela ngempela ilizwe bayakwazi ukuliphatha sho abantu badubeka shuwa.
Hayi siyakuzwa kakhulu sicela ubame khonapho ungayikatshana ntombazana. So ke that is Caroline Moyo, she's saying that maybe the government should, in fact the government should help people, you know, who are facing all these problems because you know without birth certificates, without passports and all these kind of things, children won't go to school. So she says that's a problem.
Aiwa, regate story vamwe kola vedu. Hello, kola.
Hello, magadi.
Aiwa, tiri wadi. Tiri kutawara nani uye zvemuri kupi?
Ndinonzi Tendai Mogeni. Ndinonzi kuno kuBotswana.
KuBotswana, kwakamira sei uko kuBotswana?
Vanhu vari kubatwa chibhadha samari mapi 100. kana wabata nemapurisa.
Vari kuzvifambisa sei? Vanenge vachitsvaga
chii? Kana usina mapepa vanongokutora voenda newe, unosvika wokubva kuvharira wobva vatiti pei mari 300 then wobva wanyorerwa risiti yemapurisa kuti wabhadhara 300 wobva wakuregedza.
Mm-hmm. Vanhu vari kuwanikwa vachigariswa musungwa kwenguva yakareba sei?
Kana uchingori naye unotobvisa the same day iroro watobvisa ndo the same day raunongobva wabudiswa. Asi kana usinawo vanogona kudhepotwa zvangu ndandinenyenye ndaida kumbotaurawo zvangu kandakambosangana naye ndiri munomubotswana.
Taurako.
Nyaya iripo ndeyekuti ndakabva munomubotswana ndichida kuenda kunodzinza pasipoti rangu ndichida kunodzinza pasipoti rangu paimmigration officer kubva kuzimbabwe kuti ndiuye kunoku. So ndakatakabva tabatwa nemasoja paroad. So tabatwa kudaro tobva tandovharirwa kuimmigration officer yekuuye munomubotswana. Tavharirwa kudaro tobva tateerwa takabva tanzi tangai tipei mari vane mapasipoti yange usina pasipoti kuda 1000. Padataiwa hatina oraiti kwanzi oraiti yanditi ma300 bcause kana usine 300 unogona kubuda kuno kubhedhara yebotswana ubva enda kusuicide vanobva kupa risiti. So ini ndasingori nemari yekuti ndiite sei ndidzoke kuno kubotswana sekuti ndaidangunotora zvangu mazuva pabhodha. Pasipoti yangu ndaandinayo but yanga yakadhinda kuzimbabwe sekuti ndakakanganwa pasipoti yangu kuzimbabwe saka ndakairigirwa neumwewo munhu akabva kuzimbabwe ndobva andirigira pasipoti yangu. So ndaida mazuva nokuti ndaida kuti nditorewo pemiti ndishande zvakanaka ndiri munomubotswana. So nyaya yakazonoita ndekuti patakabata nemasoja takabva tavharirwa ndii tavharirwa taka ndogara kwenguva yakatirebei takaspenda the whole day tirimo. Kuzoona kuti kumazuva rovira kumanheru takabva tanzi munhu wese akasechwa chaisechwa nemadzimai vachiti kusecha kudaro nemabhra anotokuvhura otokubvisa even nyange wakapfeka mapindi dai mapindi mahonda yamana ichi masintaitaya zvinotobviswa motosechwa nevakadzi veimmigration officer. Pana immigration officer wemunomubotswana aitorova madzimai kuto inini ndakarohwa nomwe mukadzi akarohwa zvisingaiti tingosiiwa timu pasipoti semari usina kana mari kunonditie mari.
Saka pasistendai mungati wori here kana kuti ndo zvinofanira kunge zvichiitika zvamakaitwa izvi?
Ini ndinotsokutaona kubata zvakanaka nokuti handizi ingava mhosva here kuti munhu aende kunotura hake mazuva ake achidzoka achifamba zviri pamutemo.
Saka makakwanisa here kuenda kunoripota kana kumapurisa kana kuti?
Hatina hedu kungwanisa kuripota kana panguva iyoyo takanga tiri tichita kuti tisina kana mari. Saka tisina mari kudaro takabva tatorerwa mari saka ita zvekutotorerwa nedzemabhazi saka tisina kana mari takazobudiswa usiku. Takabuda usiku kumapasi 10 dzemanheru nobva tabudiswa kuseri kwegedhi tikarara pagedhi takawanda tigidhi remaglobins takawanda kudaro. Makuseni takazomuka kumafo ndobva taenda kupi kusaidi taenda kuzinsaidi ikoko takasikowakwa kune masoja anga ari kuikoko vangoti nziswa ndobva tataona nobva takazobuda ndakazobuda une chimwe chidhiti chemadzimai nevamwe varume ndobva tangotaurawo tichakatirwa mapasipoti. Pasipoti rangu inizvo zvakatodzinzwa kuti dipacha ndakadzinzwa dipacha papasipoti rangu handinazokwanisa kutora mazuva andaandichida.
Saka kana manzi dipacha zvinorevei manje? Kana makadhindirwa kunzi dipacha zvinorevei?
Dipacha yangu inozobhadhira 1000
pamusoro ipapo.
Handii zvinhu zvobva ndatodzokerwa kuzimbabwe kunze kuzimbabwe handii tichakazongopindawo zvezvokutojambazve ichimhanyira kubva kuno kubasa.
Sozviri
pano pabasa so ndizozama kuteki kaona zvenu kana ndobva ndadzokera kupi immigration kuzimbabwe ndondodhindirwa kuzimbabwe ndizobva ndadzoka ndobharira 1000 yavo ndobva ndadii hangu dandikupiwa mazuva akati chamasai handazivi.
Iwa ii nyaya inyu yakaoma
kusingaiti mubotswana immigration officer mubotswana wechikadzi ndoairowa madzimai achishungurudza zvakanyanya zvekuti yakashungurudzwa asi kumazi.
Aiwa pana Sisimelina Boniyo vari kuti Taneta Tetemavia iye mubotswana saka vari kunzwisisa zvamuri kutaura saka dai waiwana mukana wekutaura nehurumende maiti chii? Shuro yenyu ndeyechii sechizvarwa chezimbabwe?
Shuro yangu ndeyekuti mwana wezimbabwe ngaakoshese vedu nekuti tiri vana takazvarwa munyika yedu asi tiri kusafa mukadzi vamu pachina musha kuti ngadai vatigadzi zvaonekeredu tichishandawo tiri munyika dzedu kuti tirerukirewo tigone kusapotawo vabereki vedu nokuti ezvabereki da kutambudzika tinozama kuti tivabatsirewo nehama dzedu nevana vedu vana vechikoro zvekuti mwana wangu ari kuchikoro ariko kuzimbabwe but ari kungoenda once but ndichizama ndichandogona napo kuti aende kuchikoro achibatsirwa nevabereki vangu so ndizvatiri kushuvira izvozvo kuti dai mwari dai vangotibatsira kuti vakoshese mwana wezimbabwe mwana wezimbabwe ngaakoshe nokuti mwana wevhu wakazarwa munyika yezimbabwe zvinotirwadza kuti tigare kunze kwenyika zvatakaita izvi tibatwa sezvizvi zvinorwadza vedu
aiwa tinotenda sitendai munodzoka zvakare mangwana tinenge tine chirongwa chemadzimai hatonyatsoenderera mberi tichikurukura zvamuri kusangana nazvo ikoko Bye-bye. Gibbs, very emotional there. We have a caller, Tendai, who's in Botswana. So she's retelling her ordeal. She says that she had gone to get, you know, extra days stamped in her passport, but she was really manhandled by some women, actually. It's Botswana immigration officers who were demanding money from her, and they really, you know, she felt very violated. But she's saying her wish is that the government makes a plan so that, you know, the situation in Zimbabwe gets better and people can go back home, because she says she has a child who goes to school in Zimbabwe, but right now with the current situation at schools, she's upset because the child only goes maybe once a week.
Very tough story there. So starting with Baba Umsundu Zandlovu okhona lapha ecingweni. Baba Ndlovu, ungatshona njani?
Ngatshona mthethi, unjani lapho?
Siyaphila kakhulu. Ungaphi khonapho ke kwele South Africa?
Hayi, South Africa ku-right futhi mkhulu.
Ye, akusitshela ukuthi wena khonapho ke abantwana bame njani nxa sikhangele zemfundo, njalo lokuthi abanye abadabuka kwele Zimbabwe abantwana bayalelwa yini ukuthi baye esikolo?
Mr. Dube, mina la okufunda khona oma umntwana bengakakuboni lokho mhlawumbe ukhulunywa ngani mhlawumbe kuyenzeka kwezinye izikolo kodwa lapha eduze kwami bengakakuboni lokho Dube afunda ndlela njengenjwayelo.
Yes,
ngabona lokho.
Yes, ngathi akuza kudibane labanye abazali abantu babhekane lakhonokho.
Hayi, ngabe ngikambamanga Dube, ngakaze ngidibane nakho, angikaze ngubone impela. Okunye ngathi phela Dube, ilizwe nelizwe nalo lilawo umthetho njenga singakubeka nakhona eZimbabwe. Ngibona ngathi umntwana angeke akwazi ukungena ugrade 1 ngelayi birth certificate. Kodwa-ke khathi kungani ukuthi thina kufanele thina la eSouth Africa sifuna ukufaka abantu abethu i-birth certificate engelayo. Kwesinye isandla maybe mabe yokwenza ama-South Africa, kwesinye isandla ba-right, kwesinye isandla ba-wrong. I-South Africa elilizwe elilenkululeko leyo thina singazange sayithola eZimbabwe esayincitshwayo. Kodwa abanye abafowethu bafundisela abantwana njengamanje, iyafundisela abantu abethu, sihleli nabo eduze abantu abethu bafunda. But siyakwazi ukuthi umntwana ma enze ugrade 1 kufanele abe le-birth certificate. Why kathi kufanele manje ngekhaya ukuthi umntwana ama enze nawo i-birth engenayo? Yikho ngithi kwesinye isandla ba-right, kwesinye isandla sizowabona be-wrong. Angazi noma ngiyazwakala Dube.
Hhayi, uyazwakala sibili. Sibe sithi phecelezi siyefika kwele Botswana, kukhanya ngani uhulumende wangale kwele Botswana uzesithi kaboni kusiba leziphephelo ezivela kwele Zimbabwe. Ngokukhuluma kwabo bathi kwele Zimbabwe ngani sokulungile. Ngakho-ke abasoze bethathe abanye abantu labo kuthiwa ngama-refugees kumbe ngithi iziphephelo. Njalo lokuthi avumele ukuthi abanye abangafuniyo ukuthi babuyele eZimbabwe abayiziphephelo baye kwamanye amazwe, kukhanya ngazani khonokho kuyahlupha lakho. Ungathini ngakhonokho?
Yikho ngisho Dube ukuthi ilizwe nelizwe linawo umthetho walo eliwusebenzisayo. IBotswana yona iyibona ngelinye ilizwe, thina siyibona ngelinye ilizwe, kodwa eZimbabwe akukabi right. Bayashileka bona la kube ngamaBotswana ukuthi bebambisana labo Mnangagwa babona iproblem esezikhona phana. Kunjenje kwi-government yaseZimbabwe senza sihlupheke kanjena, sihambe sikhala yonke le ndawo lena siyashayo. Kenza yonke le nto le kunguye ugovernment waseZimbabwe. Asiyo ukuthi siyathanda ukuthi abantu abethu bafunde elizweni elingasilo lawo, ngoba njengamanje bayafunda sometimes there's a school and abanye abantwana bekhona besazi ukuthi umntwana uzalwa umuntu obuye eZimbabwe bagcina futhi abantwana sebehlukumeza nabona esikolweni bebizana ukuthi mntwana kwekore nomntwana wakhe umuntu oyenza le nto le kwi-government waseZimbabwe uyangiza ke Dube yiyo le inkinga esidibana nayo thina lana e-South Africa oral.
Hayi, siyakuzwa kakhulu.
Yes,
bonga kakhulu Ndlovu. Ungathela kusasa mfowethu.
Siyabonga
kakhulu ke. I think mainly what he said was that, you know, this insinuation that all is well in Zimbabwe may not be necessarily true. So he says people have got some valid reasons why they don't want to go back to Zimbabwe. And one of them is that the democratic space isn't that much open. So he says there's need to actually deepen democracy in Zimbabwe. There's need to, you know, widen democracy in the country and all those kind of things that can help people to grow as a people, you know.
Tiri kuverenga Jeffrey Liwayo anzi, guys, makachena. Tete mavi, na mkoma Dube, titumire yo suitu izo. Zaka naka chaezo. So you are getting very highly recommended.
I think
for your suit.
I think my suit is, I haven't put it on
yet. Yes, well, it's being highly recommended here. Bekimpilo Ngube, I'm watching you, I'm here in South Africa. Alois Mujingi, adapter, anzi ndifondere Jeffrey Luwayo, anzi ndaka kubata ibozwa, ndruku kubata ibo, ndripano pa Cape Town. Taurai mukande, anzi alosis mavi, ndinotenda nechirongwa chenyu, ndruku kunzwai, ndruku kuno kukristiana ku Northern Cape Town. Muno mu South Africa, Boaz Jayaguru anzi, pachirwere iche, asi ndruku nzwa, tipana caller speaker, so we'll take the caller speaker. Yeah. Hello, caller. Hello, caller. Hello. Tutsaura nanu yeswe, muri kupi?
Hello.
Yes, hello. Tutsaura nanu yeswe, muri kupi? Hello, caller.
Hello.
Tukukunzwa ita uraiti nzwe.
Hello.
Caller, tukukunzwa ita uraiti nzwe. Taura iti nzwe, tukuku nzwa imuri loud and clear kuno kundiani uyeje murkupi.
Okay, ndonzi tokumo magoto rendri South Africa ku Johannesburg.
Taura iti nzwe. You are lying. Taura iti nzwe, ingo taura 1 minute, tinzwe.
No, I think we're Maranani.
Nema nesha murikusangana nazvo ikoko ku South Africa. Muri pa delay but taurai mongoro vacho.
Oh. Alright. My challenge is that kusangana nawo kuno kunhi munguva mabasa janenge achineta and I think it's fair that we undergrade saka upenyu wavo unenge uchitorwa asi zvingoti dai zvinhu zvanaka kumuchata dokere tanogara kumusha.
Muri kubata mabasa api ikoko uyezve zvii zvamungada kuona hurumende yeZimbabwe ichiita kuti zvinhu zvigadzirike?
Kuno kutoshanda tiri muconstruction saka mugona kusvikirwa nemapurisa aita madocuments mapassports ane mapemit akaisi tenge tisina kana rerimwe divi techitiodai hurumende yedu yawirirana nekwanisa kutorisa vasina mapemit vakwanisa kugendera mhuri dzavo.
Kunyaya iri kutaurwa yekuti bazi rezvedzidzo riri kuti vana kunyangwe venyu imimi musina mapemiti vakubvumidzwa kuenda kuzvikoro, muri kuitambirawo sei imomo muSouth Africa?
Vamwe vari kutambirwa havasi kutambirwawo zvichienderana nekuti provhinzi yauri inenge yakamira sei. Ndotosika vachitamba vachiwanda mapasipoti ane ma-third permit vamwe vari kungotora kwavana vasina mapepa akakwana.
Aiwa, tinotenda chaizvo hanzvadzi, tanyatsokunzwa ikunyangwe yefoni yenyu yamboda kunetsa. Muve nezuva rakanaka. Our caller there, Makotore, is actually saying that he is in South Africa. He works in the construction industry, but he literally is admitting that he doesn't have papers. So he says all the time they have people that are coming in, the police are coming in to check on their paperwork. But he believes that if things are, you know, better in Zimbabwe, he would like to go back.
I still remember many Malawians, many Zambians, many Mozambicans and other people, they used to really come to go to Zimbabwe, you know. Now it's the other way around.
Yes.
So okay, yes, one is slow, but I'm not going to slow down. Next one, you can Manje ligcina senzani ke Owen khona ngapha?
Kucela ukuthi super vele ukuthi ngezo ngicela ukwenza kale kumbe umntwana engasahambi ngoba uma uthi thathi permit wase full budget sike tyangona iyenze eZimbabwe abanye ama izithupha silaze eZimbabwe sona.
Manje ligcina senzani wakuhamba embassy wakhuluma lo bantu ku embassy?
Hayi embassy angahambi bathi ngihambe eHarare, eHarare kwemvuka yakho.
Ilapho futhi uyadinga khona.
Eh.
Manje uzayenelisa yini mfundi?
Ekuzama ukuthi imsebenzi yangkhona iyahlupha ukuthi ibambele.
Ungavele usuke khona lapho kwena ula i-permit kodwa.
I-permit angila.
Pho manje ungasuka awusezibe kuvimbe emngceleni.
I-passport yengilayo.
I-passport ulayo.
Eh.
Wo okay iyadindwa dindwa sibili ukuthi bangakuvumela ukuthi ubuye ekhaya uphinde uphenduke.
Ah ukuthi uhambe ekhaya uphinduka bavuma ngahamba uhambile.
Hey manje umntwana abantwana bayadini pho.
Yobunzima bangkhona bona lo besihlangana lawo.
Akuthi uthi manje ufisa ukuthi ngakwenziwani ngodaba lolu. E-embassy kodwa uzawuhambe uzame ukuyacela uncedo kumbe into ezinjalo.
Angazi ngihambe ukuthi angikwazi ukuthi khona ngale banceda njani bona.
Ungaphi usehaberon kumbe ngaphi kwakhona?
E-Francistown.
We-Francistown. Singazi mfowethu, kodwa uzame ubafonela uze ukuthi bangakunceda ngani ngoba ngezwa ngengezwa-ke omele ilizwe leZimbabwe khona ngale Botswana esithi bazaphumaphuma nje baphuma ijumo babhalisa abantu entweni ezinjalo kodwa ngela qiniso lokuthi kwagcina ngani konoko. So ke ubafonele uze ukuthi bayathini enxa ungagcina ukuthola khona ngapho kulokuthi uye kwele Zimbabwe. Hayi phosela ke elokugcina Owen, phosela ukugcina baba.
Ngilokugcina ukuthi bemthithi lo hulumende weZimbabwe la yabona ezinye izinto ezenzakala kwamanye amazwe ayenza izinto zibe lula lama-passport ayehlise nje basizele kwabo mnangaka.
So khonapha sikhuluma awula permit awulani vele uyasebenzela kodwa.
Sebenza nje kuno usebenza sibaleka.
So usebenza ngapha eplazini kumbe ngapi?
Thina siku-construction.
Hoyi construction siyabona. So usebenza labantu ama-Chinese akukhona khona. Abavele China yibo usebenza labo.
Hayi hayi abatswana nje abanikazi belizwe balanje ukuthi basebenze basihamba sisancede.
Hayi siyabonga kakhulu Owen ungadinwa nokusasa ba. Okay, thank you so much, Sibongile. So that is Owen. He's in Francistown in Botswana. So he's saying that he doesn't have a permit. You know, his children don't have any kind of you know, certificates and anything to show that they are supposed to be living in Botswana. So the children are not going to school. So he's deciding to go back to Harare. But he says his dilemma is, if he crosses the border to Zimbabwe, he won't come back. So he says that's a big problem.
I think he's on the same boat with the other caller from South Africa.
Yes. So what he says, okay, kulo munyu baba, osecungeni lapha okwele South Africa. Mfowet, kunjani icungeni khona?
Hayi, ngiyaphila futhi njani.
Yeah, ngithetha lobani?
Uthetha lo Bhelso ingoba Dlamini.
Yeah, akutsho ke Dlamini ukuthi unjani khona?
Hayi, lapha ku-right futhi, ku-right.
Ye ungabuka khona khona use eJoburg.
Ngise Joburg.
Kunjani eJoburg? Use Hillbrow kumbe ngapi?
Hayi nje Bethlehem.
Oh okay, phela sizwe kutwa ke kulokungani kulokugijimisana ukuthi ze eDisloop. Kutwa iDeep Sloot, he? Ungani abantu bathole senze.
Yeah. Yeah, bekunjalo emalangeni but bekunjalo.
Ye akusitheleke ngemfundo yabantwana khona kumenjani?
Mfundi abantwana besikolo.
Ye, kunjalo.
Ya, yona hayi, yona i-right kahle, but inkinga isuke ihlukumeze la abantwana abancane abangenamaphepha la abantwana especially la abathina esibuya phandle abazalelwe khona.
So abantwana bayabe zalelwe khonapho kwele South Africa?
Ya, uma uthole ukuthi wena nzala alala iphepha inaso ihlukumeza umntwana.
Aha, wena umenjani kodwa?
Hayi, kukahle lapho be. Inkinga yena leyo ukuthi umnotho ekhaya ngani uyathakala.
So singathi ngokuya kwezinto khonapho uzwa kuthiwa baningi kangakanani abantu abangela ma-permits abangela ama-documents ukwenzela ukuthi abantwana baye ezikolo.
Eyi, baningi kakhulu abantu, baningi kakhulu nasobe baningi kakhulu abantu beningasho ngithi almost vele 99% la ezilana azilawo amaphepha azila athola ama-permits kunzima kusuke kwenzile
pho manje bagcina besenzani mfowethu.
Kuphinaso sithi nasenzenze ngigcina sibhayise ukuthi umsebenzi awusawutholi kahle, umsebenzi awusatholakali because of ama-permits, because of i-ID, yabona into ezinjalo. Uthi ungasatholi kahle umsebenzi.
So singathi uyahlupha kakhulu mfowethu.
Yebo.
Ye, anti uthenga uDlamini?
Yebo.
Hayi, Dlamini phosele ukugcina mfowethu.
Hayi, ngiyabonga.
Sibonga kakhulu Dlamini, ungadilala kusasa mfowethu.
Okay, I
say yeah, so that is Mr. Dlamini is in South Africa. He's saying that, you know, there is a prevalence of this issue of young children not going to school because of this problem of documents. So he says, especially those kids that were born in South Africa, and parents don't have the proper documents.
Uh-huh.
So he says this is very problematic.
Aha, zasanche wu pano pa Facebook page yedu ye VOA. Shona tinokuchinga midzai. Arikuti ye team boards tiripama wane kuchengetwa nedenga chete. Pane zvakare Joseph Gororo arikuti avasi vose varikutambirwa vana kuzvikoro South Africa.
Mm-hmm.
Asi kumwe varikubvuma, kumwe varikuramba vachiti uyai nemapepa. Kudzaisa Marita arikuti makachena, ha? Hey, makachena kunge mapete. Melina Bonio arikuti ichokwadi zvanga zvikutaurwa namai vaivai zvekuti vanhu varikushungurudzwa kana vachinge vaenda kuimmigration kuBotswana. Arikuti ye zvataurwa namai vaye ichokwadi uye zvari kuvatsigira. Boaz Jayaguru arikuti ichokwadi hanzi kungova neoverstay ye ichete wakutobhadhara 1000 even une 5 days chete.
Mm-hmm.
Saka varikuti mama vaye vauya varikutaura zviri kuitika kuBotswana vanga varikureva chokwadi vachitaura ivo kuti vakabhadhariswa marineta 1000 vakazojamba boda vachidzokera kuZimbabwe uyezve varikutarisira kuti vachajambazve vachidzokera vakajamba vachienda kuBotswana vachajamba zvakare vachienda kuZimbabwe vozodzoka vachibhadhara 1000 iye iri kudiwa kuBotswana. Saka ndozviri kutaurwa nevari pano uyezve munoziva zvekuita kana muchinge mapinda muchirongwa ibvai madzvanya pakanzi share kuitira kuti kana pane vamwe vanenge vakwanisa kunge tichikufonerai munonzwikwa nehama neshamwari dzenyu. Saka kunavo vari pano pari zvino nasta tiri kutarisa isu zviri kuitika kwamuri kugara ikoko kwamuri kushava kungave kuri kuMozambique tiri kuona pane vamwe vari kunyora vari kuZambia vamwe Malawi, kwatakaona Gibbs, actually Malawi, we were hoping to have someone from Malawi to tell us about this ruling that we just saw. What's your view on that before you take Caroline?
You know, it's a ruling one of its kind, you know, it's like the second in Africa, you know, to happen. So in a way, I think that shows the strength of some democratic institutions in Malawi, especially the judiciary.
Yes.
If you've got a strong judiciary, a strong executive, and a strong legislature, then you are very good to that.
So it's not like a lot of money. I'm not
sure. What is Slovan? It's one Slovan, Kunjan Foyt. Hello, Kunjani?
Yeah,
Taura.
Yeah, Taura 18. Yeah, Taura 18. Yeah, Taura 18. Yeah, Taura
Yeah,
this is my favorite, right? It's not a name, Muruku Pianjazi, Munet one.
South Africa.
Hey, kwakamira sei ku South Africa uko?
South Africa kungoshinga.
Mhm. Taura itinzwe zvizvi zvamuri kusangana nazvo ikoko.
Ugaro wacho uri kunoga, ndewa ndewa gondo na tipika hii.
Ehe, muri kubata mabasa api ikoko, uyezve muri kuona sei zviri kutaurwa nebazi rezvedzidzo yemusouth africa zvekuti vana vaakuzobvumidzwa kutorwa kuzvikoro kunyange vasina mapepa eimomo?
Hai mababa apo kuti vanhu vese vave nemapepa avo pane pasakuba kuti munhu wese ave nemapepa bati mabatiro yavo vanhu zviri kusouth africa especially kana vari muforeign aka haa hazvina kutombomira.
Saka imi muri kubata mabasa api ikoko?
Ndiriashandawo kaive nechediri ziye.
Ehe, muri kukwanisa here kuchengeta mhuri kudzimba kuzimbabwe? Dai maiwana mukana wekutaura nehurumende maiti chii tisati tati muende zvenyu?
Hurumende yamunangagwa zvayo yakundidzana. Ndoti kutodzidza takatotiwo dzidzowo zvikuvani zvekuti hataifanira kuzoitana mabasa atiri kushandayo deyotakatiri kwedu kumusoro bekozi hatina handichingori bofora kanyanya shure zvekuti izvezvo ndakatovara ndenokuzidziburi kunokupa ndiri yokupeka pasango pekutirikatosobatika izvezvi kandekofa zvikatorova.
Kwamuri kugara izvezvi, muri kugara kusango?
Kuemera kwacho kwakandiri kushanda kwaita kasetimbo musango izvezvi zvekuti kungoti pangosvikawo matoki wokuikaurava zvikarova.
Tine urombo hanzvadzi, asi tinongoti dai zvinhu zvagadzirika kumusha mawanikwa muchibatawo zvimwe.
Dokere ndosaka ndakutetera uyo anozi munangagwa uzvai ngaate kubva hake bekozi haasi kutanisa izvozvo ndiri mamamwe magurupu andozva ndiri kuzva zvidzidzo handi tinizviya seriona.
Aiwa, tinotenda hanzvadzi, muve nezuva rakanaka.
I think the his line there is dead now.
Yeah, but he has a very harrowing story. He says he's a security guard, but he's working in the middle of nowhere. He says if anything happened to him, nobody would even know that he died. So he's saying he wishes that the government could do something. The government of Mr. Emmerson Mnangagwa needs to fix things at home so he and other people can return.
And Zimbabweans in South Africa tomorrow, Marvelous, are holding a crucial meeting. It's called the Zimbabwe Community in South Africa Anti-Crime Summit. So it's going to be held in Hillbro Brethren in Christ Church. So they're talking about some Zimbabweans who are alleged to be, you know, perpetrating some crimes in that country. So there's a lot that is going on. So and they're urging people to go and attend the meeting. So kunjalo ke abantu bakwele Zimbabwe bacela ukuthi bahambe emhlanganweni oqakathekile kusasa ozaqoqwe iZimbabwe community in South Africa kuthiwa yi-Anti-Crime Summit. I-summit phela umhlangano omkhulu kakhulu. Sathi ke uCaroline Moyo simvalelise khona apha ecingweni. Caroline Moyo, usakhona kumba wakho ecingweni?
Ngisase khona.
Ye, phose lokugcina mama, 1 minute kuphela uqede khona vala uhlelo lwethu.
Hayi, mina bakithi ngithi zivele mna ngikhathele kahle kahle nalaba abantu abasiphethe khonale. Hayi, abasiyekele mina njengami ngikhala nje ngokuthi kabayiyekele ukuthi khona angithi sebehlulekile ukubusa ilizwe leliyana lilonke elibiza ngokuthi yiZimbabwe. Kabasiyekele thina abakomthwakazi sizithathele okwethu labo bethathe okwabo ukuthi behluleke ukubusa the whole country liyana. Nxa sechaye restoration kwabuyela kulokho kwakukhona mhlawumbe bengayenelisa ukuthi balibuse labo ilizwe eleZimbabwe ngoba thina vele saphostele ukungena lapha kathesi sesithwala nzima ukubizwa nje emazweni wonke njengobuyezwa iBotswana isafuni bantu ngapha iSouth Africa la
iZimbabwe. Sorry, we're out of time. Right. We have to leave it here. Yeah, we thank our guest this evening, Caroline Moyo, and all those who called today and participated in this program. Sending off is Kip Stube in Washington, D.C. We are in a new studio And maybe people will see that.
I don't know. Yes, and bye-bye, I want to say a special thank you to Melina Baniyo Arkuti. And before narrated, we'll call you tomorrow on the Women's Round Table. I'm Marvelous Mhlanganya, who is saying, let's meet on, let's talk and get to tomorrow. You have a very good evening.